vachikwinya nevamu Capico vakaenda nezuro nokuti nezuro ndoranga riri zuva ravo reremand yeimwe nyaya kukoti plus ndo zuva ravo ravaifanira kuenda kupolisi kuno for in terms of mareporting conditions avo yebay saka patasvika kumakuseni ndopavakabva vazonzi vane ine mhosva yava kupomegwa yeparticipating public violence inova ine mhosva yainga yaita siyasiyana neyanga imberipo vozive kutanga vainzi vakanga vaita mhosva yekuti vaida kuchinja hurumende kana kuti yavanoti subversion yekugwisana nehurumende saka nezuro vanga vakuchajiwa neparticipating public violence ndiyo yanga yamhosva yavo vose na Honorable Capico Lloyd that after about 8 hours ndopakabva vazonzi vakurelease on summons tavarekodhiwa mastatements kundikana mapurisa apedza kuseya vachazovadana
saka toti vari kutarisa vakatarisana nemhosva mbiri dzavari kupomerwa izvozvi
haiko zvino tinongoti ndeimwe because iyi yakangorekodhiwa caution haingazi ichii mhosva iri popozi ichiri mumaoko yemapurisa tinongoti in short they are preferring those charges but they have not formally prepared macharge sheet akakwana saka vakangova koshena kungoti pane mainvestigations ari kuitiwa maringe nenyaya yepublic violence inoti kudii nayo vakabva vangoti hatizivi nezvayo tokanzi aurit tichazotsvagai kana tapedza mainvestigations saka iri mudare ndeimwe imwe ichiri kumapurisa
saka vachikwinya nevamwe vavo vari kupi izvozvizvi
vari kumba havana kuzovharigwa nezuro vakabva vazorelease kanzi vachazodaidzwa kana mapurisa apedza
vanhu vamuri kumirira vangani munyaya dzakadai vadhube
Kubva takatanga nyaya idzodzidzi dzepastay away tingati vanhu vatakamiririra theyare over 70 but iko zvino vasara vane mametas ari kukoti pane 12 vamwe vari kuchajwa jointly poita vamwe 6 vari kuchajwa poita vari kuitwa iyo iye kukwekwe kune vanhu vatatu plus 2 mampii saka tingoti kwekwe ine 5 more gweru kune 12 plus 2 mamp vanobva vaita 14
vanhu vamuri kumirira vava dhube ndevezvematongerwo enyika chete here kana kuti nevamwewo vanhuwo zvavo vasinei nezvematongerwo enyika
vazhinji vacho havatomborinei nezvematongerwo enyika havatombozima activists kana maparticipants in political activities kana maofficial holders vemapositions mumapato vose vanhu vaingonhongwa mudzimba havatozivi kana nezvemapato vamwe vacho vanga vasingatozivitikwa kune zvemastay away
saka vese vamuri kumirira ava vachiri muusungwa here kana kuti vakapuwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso kuita kuti vatongwa vachibva kudzimba
ndingati tasara nevaviri vasati vawana bail Honorable Chimina vakawana bail pane imwe nyaya yavo nezuro re$100 kuhaikoti vasara neimwe bail yeri yakasetwa for mand then umwe wachona uyu futi tikupinda naye bail rake nemand ndo vanhu vasara vamwe vacho vakabuda mubail